manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi vadiwa vateereri uri musi wechitatu Gumiguru 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chokuti dai vawedzera mari yedu inoto tikwanise kuramba tichiripota kuita se kuenda kubasa. Saka naizvozvo macomrades tinongoramba tiri matrenchi zedu, tinongoramba tiri ndapasere kusvika. Vaisawo something on the table, chiri tangible, chiri sustainable. Bozi zvokuramba tichingotiri capacity. Tinoda kuripota tichienda kubasa every day.
Vana chiremba vanoratidzira pachipatara cheparirenyatwa vachito hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Zimbabwe imwe yenyika 10 dzine yatinoti high burden yemakenza. Asi sezvo kenza tinonyanya kufamba nayo nokuti ndiyo irinonyanya kuuraya vanhu vakawanda pagore muno muZimbabwe. Tinotarisa around 2000 madzimai ari kufanira sezvo kenza. Asi prostate cancer yakakosha zvakare.
Zimbabwe yoita imwe nyika dzine vanhu vari kufa nezvirwere zvemagomarara akasiyana-siyana.
Handina chandakaona. Ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka. Nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo. Hapana mashoko akataurwa, akaturwa acho yanga achingova mhepo yoga yoga. Taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei, nyaya dzezveutano, nyaya dzezveupfumi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatadza kubata nyaya dzakadzama nezuro mumashoko avo pamamiriro akaita zvinhu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende varatidzira zvakare pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachitsutsumwa nekwavati kusagadziriswa kwematambudziko avo kuitira kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Vana chiremba ava vatiwo havasi kuvhundutswa nemashoko ehurumende ekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba nhasi vasvitsa mazuva makumi matatu vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa. Vana chiremba ava varatidzira nhasi vakafamba kusvika kune mahofisi eHealth Services Board uko vati havasati vanzwa mindiro yezvichemo zvavakaisa. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati mushandirwi wavo haasi kuratidza hanya yekugadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Ndoro vatiwo havachitsidzirwe nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti vachanyimwa mari dzavo dzemihoro, vachiti kwavari hapana musiyano sezvo mari yacho yavari kutambira isingakwani. Dr. Ndoro vati vana chiremba vane chido chekushanda mazuva ose kana hurumende ikavawanisa mari inoita kuti vaende kumabasa.
Tinotarisa kuti employer wedu naMandi asoda kutaridza kuda kureruka kuti titaurirane achicapacitate kuti tikwanise tichidzokera kubasa. I think mapepa makaona akabudisa statement rekuti varikuti katira masalari. Izvi hazvitityisi nekuti iyo isalari yacho iri kukatwa. Ndiyo yatiri kuita haisi kuita sei? Haisi kukwana yacho titadzisa kuita sei? Kuya kubasa. Tokuti dai vawedzera mari yedu inoto tikwanise kuramba tichiripota kuita sei? Kuenda kubasa. Saka na hizo zoma comrades, chungora mbatiri matrenchi zedu, chungora mbatiri incapacity kushika, wa saw something on the table, chiri tangible, chiri sustainable, bozi zo, kura mbatiri ngo chiri incapacity, chunoda kureporta, chenda kubasa every day.
Iezhezhati girone mumwe chiremba, Dr. Len Moshoti, avo vata vafundutswe nekubviswa kwemari dzemihoro, vachiti mari yavari kuwana haina pundutso.
Saka kunyimwa kana kusanyimwa zvakangofana handizi.
Yes.
So let's fight for what is ours, handizi. Kuda mari inotenga. Kwete nzungwidzi. Handizi.
Ahoye.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Shakada. Vatiwo vanotoshamiswa nemashoko eHealth Services Board ekuti vaende kubasa zvichemo zvavo zvichitariswa vachiti pari zvino havatorina mari yacho yekuenda kubasa.
Even tikatoti tidzokere kubasa mangwana tinotoda, but tiri kuti kutaura chete without action hazvikwanisi kuti tidzokere kubasa mangwana. Tototi tadzokera kubasa nokuti mari yacho vanhu sekuona vamatoita vatoshaya mari yekuya kusolidarity meeting inoyi. Saka mari yekuenda kubasa mangwana hatizive kuti inobva kupi, hatizive kuti inowanika kupi. Saka iyoyo vehealth service board ndo vatori nemeans dzekusolva this impasse.
Kusavapo kwaana chiremba kukonzerawo kuti vamwe varwere kunyange vange vari muzvipatara vaburiswe hutano husati hwamira zvakanaka. Kuchipatara cheparerenyatwa ichi mumawadha nechitsama angangosara vanhu vashoma, kumwewo kusina vanhu zvachose. Vana chiremba vari pasi peSenior Hospital Doctors Association vakazivisawo hurumende nezuro kuti vachange vachiramwawo mabasa kutanga mangwana china kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvemachiremba. Health Services Board inoti mutemo wehurumende wekuti vashandi vakasashanda havawani mari yemihoro. Sachigaro veHealth Services Board, Dr. Paulina Skosana, vati nguva nenguva vanoita hurukuro nevashandi pasi peHealth Services Bipartite Negotiation Panel, asiwo vakati zvimwe zvavanenge vabvumirana vana chiremba vanozoramba kuzvitambira. Vatiwo hurumende ichiri kuongorora dambudziko remari yevashandi vebazi rezveutano kuitira kuti rigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Rutendo Mawere.
Zimbabwe imwe nyika gumi dziri pamusoro dzine vanhu vari kurwara nekufa nezvirwere zvemagomarara akasiyana-siyana. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumhangura pakushanya kwemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, mukuru mubazi rezveutano munyika vaGeorge Madzima vati Zimbabwe imwe yenyika gumi dziri pamusoro nekuda kwevanhu vakawanda vanorwara nezvirwere zvemagomarara. Vamadzima vati madzimai anodarika zviuru zviviri ari kufa pagore nechirwere chegomarara rechibereko.
Zimbabwe imwe yenyika 10 dzine yatinoti high burden yemakenza, asi cervical cancer tinonyanya kufamba nayo nokuti ndo iri kunyanya kuuraya vanhu vakawanda pagore muno muZimbabwe. Tinotarisa around 2000 madzimai ari kufa nenyaya yecervical cancer, asi prostate cancer yakakosha zvakare.
Vamadzima vati vanotenda kuti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chegomarara huchadzikira sezvo vezvematongerwo enyika vapindira mukurwisa zvirwere zvemagomarara.
And zvinotozikanwa kubva kumaresearch kuti you need, you know, the political leadership at the highest level kuti mameseji asvike kuvanhu. Saka isusu seministry of health basa redu riri kubva raita nyore chaizvo nokuti tawana commitment from the highest office yemuno munyika.
Vachitaura pachiitiko ichi amai Munangagwa vatiwo vanzwa kuti mumhangura mune vanhu vakawandisa vari kurwara nezvirwere zvepabonde, vakakurudzira vanhu kuti vanorapwa.
Asi tiri kuwana pachine huwandu hwezvinonzi maSTI, zvirwere zviya zvinozokonzeresa zvakare kunyaya dzinoenda kuHIV. Ukaona waita inonzi siki, ndofunga ndonzi wanhu vachiti siki nae. haikona kugara nesiki yako. Enda inotariswa siki yoyo, vano babakuza ya Dr. Goshomi walipana hapa. Pachipatara hapa, wano kuza, uchi na mulo tora. Wamakaita na yezu nuzati.
Kunyanga hazo amai Munangagwa vanga vafambiranya dzezveutano vasvikosangana nematambudziko ekushayikwa kwezvekudya uye kushomeka kwezvikoro zvepasi kana kuti primary.
Mangura inei ndokekutanga kunzwa nyaya dzekuti chikafu chaisa chishoma. Imi kuno muri varimi ndimune matura anozara, asi onai mamirira akaita kunze kwedu pasi rose. Takakanganiswa neinonzi climate.
Chiremba mukuru wepachipatara cheMhangura icho chinotungamirirwa nekereke yeZimbabwe Christian Church Dr. Henry Goshim vabvuma kuti zvirwere zvepabonde zvakawandisa muMhangura. Madzimai anodarika mazana maviri aongororwa chirwere chegomarara repamuromo wechibereko uye vamwe vapiwa mapiritsi ekuronga mhuri. Ndakamirira Studio 7 kuMhangura, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Munangagwa vakatadza kunyatsobata zvinogutsa matambudziko akatarisana nenyika mumashoko avo pamamiriro akaita zvinhu munyika nezuro. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu uyo ari muHarare ataura navaChamisa akatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei mashoko akaturwa navaMunangagwa.
Handina chandakaona, ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka. Nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo. Hapana mashoko akataurwa, akaturwa acho yanga achingova mhepo yoga yoga. Taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei, nyaya dzezveutano, nyaya dzezveupfumi, vanhu vari kushupika mazupuko, vanhu vari kuita kunge vari muutapwa, mararamira vari kuita, zvokufambisa zviri kunetsa, hakuna magetsi. Hakuna mvura, fees dziri kunetsa, mari hakuna mumabhengi, vanhu iki zvinovavharirwa iko cash. Dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu, hakuna chiri kubuda nekuti hakuna zvokurimisa, hakuna zvikwanisiro munharaunda umu. Mwaka wauya uyu mbeu hakuna, hakuna chirikwanisiro chinoita kunge zviripo. Vanhu vari kubatwa chibharo, maabductions, ubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira. Hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika, vanombozoonawo sei. Vana vadzamara vasati vawanikwa, vana magombei onai zvakaitwa, vana gonyeti vakazvambaradzwa, vatungamiri vemudisi vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba, vari kumadistricts kumaprovince vachizvambaradzwa, veopposition vemacivic groups. Hatina kunzwa kuti iyewo saMunangagwa mutungamiri werimwe bato rinova guru munyika Rezano PF anomboti chii. Isu takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirani nazvo, hazvibvumidzwi. Iye anoti chii izvozvo? Ariye ari kutungamirira mauto nemapurisa vanova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu.
Asi ka vamwe vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. MDC chii chainga akwanisa kuita kuri kuti ndoiri panyanga kugadzirisa toti upfumi neizvo neiyo nyaya yematongerwo enyika isina kumira zvakanaka?
Chokutanga ndechekuti isi takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana, our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamirwo enyika, inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika, inotaura kunyaya yezvedzidzo, zvipatara, utano hwevanhu, magariro evanhu, mapensioners. Tine programu iyozvo. Ndikatanga kutedzudza pana ndogona kusapedza. Asi chinhu chatakati chinofanira kutanga kuitwa chokutanga kugadzirisa nekutsvaira nyaya yematongerwo enyika. Marara akazara mumusha weZimbabwe haaite kuti nyika igadzirike kufamba kuenda mberi, chaitogadzirisawo nyaya dzeupfumi hwenyika, kubvisa corruption, kuba kuri kuita ike zvino inhange mutange kuba muhurumende. Inyaya yekuita kunge vanhu vagarwa nedhimoni rokuba, kunge vanhu vane chikwambo chokuba chokuti vanoita kutorerana. Kunyanyanya makateo, iwo vanonzi vana kwini chakati vanenge vachiunganidza mari ngaangu kumigodi kuri kubiwa kumafuta kuri kubiwa mu hurumende chaimo chaimo kuma parastatals muri kubiwa zvese zvatinobvuza chitoronzi chaizvo chaizvo zvinobatika zvirega ndizvokupi
vamwe vari kuti zvese zvamuri kutaura izvi zvinodawo kuti munyika muitwe nhaurirano chii chamuri kuita wemse MDC kuona kuti nhaurirano yaitwa nekuti vakawanda kavanenge vari kunonga svosve nemuromo munyika umu
kuudza mwana kupedzisira tanzwa kutotaura kudoimba kutopopota kuti dei zvanzwika kutodemonstrata makaona mademonstrations edanga achibhanwa asi takutoronga futi makumaitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoita kuti nzwike tazvitaura kumainternational platforms tazvitaura muno munyika kuti ataura kumachurch tataura kumagwere dzakasiyana siyana kuti nyaya iyi inge ichisama kugadziriswa hapana chiri kunyatsobuda isu muonero wedu ndewokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nei mazano zvikomo zvinopanana mute zvanza zvinogezana moto unogokedzanwa injere moto dzinogokedzanwa kwete kungoita mbimbi ndogazano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi ndo zvatikutaura kuna Munangagwa kuti ngationesei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa huni imwe haiko dzisadza totoda kuva nesvinga kuti nyika ifambe ichienda mberi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana tichaita hurukuro negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi avanoti vaMunangagwa vari kuzama chose kugadzirisa zvinhu munyika munyaya dzekuwanisa vanhu magetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto makumi maviri nemashanu enyika yeMali akaurayiwa vamwe makumi matanhatu vasiri kuzivikanwa kwavari zvichitevera kurwiswa kwemakamba maviri emauto nevanofungidzirwa kuti vanopfurikidza mwero. Izvi zvakaitika nechapakati penyika iyi neZuro. Chikwata chinobatsira kutsvagira rutsigiro Senator weAmerica uye varimwe vari kutarisirwa kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaBernie Sanders chinoti vaSanders vavhurwa navana chiremba imwe tsinga inoendesa ropa kumwoyo wavo iyo yanga yakavhara. Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Ichokwadi mukoma Jonga, nezuro uno chaienda yakatenge ndiri panonzi Pastak Eye panotengeswa mbeu. Ndakaona kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe vanga vachitotenga zvakanyanyisisa mbeu ipapo. Zvekare ndakaona kuSasolburg Omnia svondo rapfuura vanhu vachitenga mafertilizer.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinonzi zviri kumira-mira kubatsira hama neshamwari kumusha kuburikidza nekutenga zvinhu zvinodiwa pakurima sezvo vazhinji vari kumusha vari kunze vari kukundikana kutenga mbeu nefotereza nekuda kwekukwira kwemitengo. Semuenzaniso, mutengo wepasi-pasi wekatsaga kembeu yechibage yerudzi rwembizi kanorema makirogiramu 10 kanonzi kari kuita madhora mazana maviri negumi nemanomwe. Tsaga refotereza yepasi kana kuti compound D riri kuita madhora mazana mana emari yemunyika kuchitiwo tsaga refotereza yepamusoro kana kuti AN ichiitawo madhora mazana mashanu ane gumi nemashanu. Mari idzi dzinonzi nevakawanda imari dzisiri kubatika munyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvagara zvichibatsira hama neshamwari kumusha nezvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekudya nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi hwenyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tabata vaDennis Juru avo vari muJohannesburg muSouth Africa kuti tinzwe zvavari kuona zviri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi.
Ichokwadi mukoma Jonga, nezuro uno chaienda yakatenge ndiri panonzi Pastak Eye panotengeswa mbeu takaona kuti zvinji rwevana veZimbabwe vanga vachitotenga zvakanyanyisisa mbeu ipapo. Zvekare ndakaona kuSasolburg Omnia svondo rapfuura vanhu vachitenga mafertilizer, ndisingazive kuti chaikonzera kuti vanhu vatenge zvakanyanya kudaro chingaveri chiri chiingava iri mitengo here kana kudii, but zvatiwedzerei kutenga kwatona kwembeu nefertilizer kusouth africa kuno.
Mitengo iko kusouth africa mungaitaura here kuti muri kuona tsaga refertilizer ichita marii, mbeu ichita marii?
Aiwa, handina kuzotsvagurudza kuti zvinenge zvichiita marii. Asi chandakangoona ndechekuti vanhu vanga vakatiwedzerei pane vanosimboona vachitenga mbeu. Dambudziko riripo nderekuti mari yekuZimbabwe iri kunyanya nedona simba zvikuru sei kana uchida kutenga mari yekunze kwenyika. Saka zviri kuzoita dambudziko rekuti vanogadzira mishonga iyoyi, mishonga yekufiritisa mbeu pamwe nemafertilizer, vari kuzowanga vachiita dambudziko rekuti vawane mari yekunze kwenyika, foreign currency, kuti vagononge vachitenga. Saka varizotenga mari dzepamisika mitema. Zvinokonzera izvo kuti mitengo yachona idhurire kumunhu anowana mari yake muZimbabwe asina kuparapatika kwaanoita kunze kwenyika.
Tinonzwawo zvakare kuti vakawanda vezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa vanga vagara vachingotenga nekutumira zvinhu kumusha, asi papa akuita dambudziko pamiganho apo rekuti vange vachitorerwa zvimwe zvinhu. Zvakamira sei pari zvino?
Pari zvino handina chandati ndanzwa chinovatadzisa kuyambuka nembeu. Bhodha rinongodarowo mazuva mairi matatu, asi rinonezi ngovangove mutserendende pamberi pesapa. Panombotumirwawo vanhu vanoti shungurudzei shungurudzei, asi nekudo kwenhamo navo vanhu vanenge vachitamborawo vanopedzisira vanotongozonzwisisa kuti aiwa ndo nyika yatiri, havo kumutsira vasisashungurudze vanhu. Saka pari zvino hapana hapo nyanya dzatidza kunyanya kushungurudza vari kuyambuka nezvinhu zvavo, kunyanya takatarisa izvo zvinhu zvekurimisa izvi.
Pane urongwawo hwekuZimbabwe huri kunzi hwekurambidzwa kweveecocash kupa mari kune vanenge vachishandisa. Imi sevanhu vari kunze muri kuonawo zviri kukupai dambudziko here kana matumiro odzimari kuhama dzenyu?
Zvine dambudziko guru chaizvo sekuti ecocashia semuenzaniso muSouth Africa ecocashia yanga yatovemo. Saka zvaakureva izvo kuti vanhu vanga vachiuya kuSouth Africa vasina mari vachikoita cash out kuno kuSouth Africa zvinenge zvaatiomei. Kotiwo maagenti acho iwayo kana vanga vaine mari dzavo dziri mukati neecocash dzavanga vachifunga kuzoitisa cash out, vanga vakapa vanhu macash out vakayopitisa makeshini. Zvaakureva kuti vakaita dambudziko kuti vawane mari yavo kuEconet.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Masangano eKalanga Language and Cultural Development Association remuZimbabwe pamwe neredomboshava Cultural Trust muBotswana abatana nhasi mukukurudzira kuchengetedzwa kwerurimi urwu pamwe netsika nemagariro evanhu vanotaura rurimi urwu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Kwanga kuine mufaro mukuru nhasi pamuzinda wadombosha waruinzi uri pedyo nemusha wamasunga, uko vanhu vanga vachifara vachiimba nziyo kutamba pamwe nekudya chikafu paurongo hwabatanidza vanotaura rurimi rwekalanga muZimbabwe neBotswana. Vachitaura neStudio 7 pamucheto peurongwa uhwu sachigaro weKalanga Language and Cultural Development Association vachidzanani Malaba, vanoti chinangwa cheurongwa uhwu kuchengetedza rurimi rwevakalanga.
Kalanga yeBotswana and Kalanga yeZimbabwe rurimi kumwe chete, ndizvo vakaranga vekuno nevakalanga vekuZimbabwe kumusidzira rurimi and culture yevakalanga both in Zimbabwe neBotswana. Nekuti tiri vanhu vamwe, hazvina kusiyana, hapana pazvakasiyana. So reason yedu ndeyekuti vanhu vazvizive kuti vanhu vamwe chete. Maborders akauya nevarungu, haana kuuya nesu.
Nhengo yekomiti yevechidiki musangano iri vaFletchers Dingimozi Dube, avo vakadzidziswa mutauro wendevele kuchikoro, vanoti kuremekedzwa kwerurimi urwu kwakavavhurira mikana yemabasa.
Ma opportunities akawandisisa. Only that it in a inferiority complex, but my opportunities akawandisisa. As I said, inini, I'm a translator. I do my statistics jobs. Ndirikuita my translation jobs. And now, kwane ma NGOs, want to my languages and culture and other things.
Imwe nengwe sangano iri amai Lydia Maposa vanoti vanokurudzira vana amai vanotaura rurimi rweKalanga kudzidzisa vana vavo rurimi urwu. Uro runotaurwa kwazvo mudunhu rebulilima muZimbabwe.
Isivo mende sitina vana ndisitinodi havana lulimi.
Isu vana mai tisu tine vana uye tisu tinodzidzisa vana rurimi. Asi tikaregedza rurimi rwedu rwechikalanga rwuchiparara. Vana vanozokura vasingachazive zvinorwadza kuti tizoona vakaranga vachiva kumiziyamu, vachiva mufananidzo kana kuzonyorwa mabhuku ekuti kwakambova nerudzi rwainzi rwevakalanga.
Sachigaro wedombosha wacultural trust vakanganwa nepatswane vanoti vanetarisiro yekuti kushanda kwavo pamwe chete kuchabatsira kuti vagone kugutsa hurumende yeBotswana kuitira kuti itange kudzidzisa Kalanga muzvikoro zvemunyika iyi.
How do you do it as quickly as possible in a practical way?
Chingazviita sei nekukurumidza nenzira inoonekwa nemunhu wese kusina zvikoro zvinodzidzisa vadzidzisi veKalanga muBotswana. Saka chatingaita kutumira vana nekudzidzisa kune vamwe vedu kuZimbabwe nekuti vakatanga kare kuzviita. Mushandira pamwe wedu nevaKalanga vekuZimbabwe kuchatibatsira kwazvo.
Chirongwa chedombosha wacultural festival chinoitwa gore rega rega muBotswana uye chakawambwa mushure mekunge verudzi rweKalanga muZimbabwe neBotswana vaita chibvumirano chekukurudzira mutauro wavo tsika nemagariro avo. Kubva mugore ra2005 sangano reKalanga Language and Cultural Development Association rainetsana nehurumende nechinangwa chekuti rurimi rweKalanga rudzidziswe muzvikoro kutanga muna 2013. Pari zvino, Kalanga mumwe mitauro iri mubumbiro remitemo yenyika muZimbabwe, uye rurimi urwu runodzidziswa muzvikoro zviri munzvimbo dzinotaura Kalanga. Rurimi rweKalanga runotaurwa kwazvo munzvimbo dzinoti Plumtree, Gwanda necholocho mudunhu rebulilima. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vateereri, sangana ineni Blessing Zulu pa Monomtapa Crown Plaza Hotel Mangwana kubva na 6 Maneru kusvika na 8. Tichange tichiita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti State of the Nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vaJob Scholar veMDC, Amai Linda Masarira Kaingidza veLead, Vapo Mangwana veZanu PF uye Nyanzvi Myadze zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi Mangwana apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padande mutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Tereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe mukubatsira hama neshamwari dziri kumusha panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Pera regaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Vanachiremba vanoratidzira pachipatara cheparirenya twa muHarare vachiti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kumabasa. Zimbabwe yoita imwe yenyika dzine vanhu vari kufa nezvirwere zvemagomarara akasiyana-siyana. Mutungamiri we MDC Vanelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kubata nyaya dzakadzama nezuro mashoko avo pamamiriro akaita zvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kumfumfu 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenza phandle la kwamanye amazwi ku-South Africa, Botswana, sizathola ukuthi abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times imali esiyihola.
Odokotela abasanda gqiba izifundo asebe le nyanga eyodwa bekhalale umsebenzi batshengisele esibhedlela separirenyatwa eHarare namuhla.
Abantu bethe sibathole nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa sothiwa ukhweze nge-300% ultimate kuyagcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibhajethi abayikhiphayo. Sasivumelene i-42%.
Umasipala wakobulawayo uthi ufuna ukukhweza imithelo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Sizalethulela njalo impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Tiyani indlebe lizwe ukuthi iHighlanders leDynamos zidlale njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abasanda gqiba izifundo ama-junior doctors wona aselenyanga eyodwa ekhalale umsebenzi atshengisele namhlanje esibhedlela separirenyatwa eHarare phezu kodaba lweholo. Odokotela laba bathi kabasoze babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Odokotela bafole belubhekise emahofisini abe-board yezempilakahle eye-Health Services Board eHarare beveza ukukhuluna kwabo phezu kokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa inkinga ababhekane lazo. Sebefikisa inyanga beqale ukukhalala umsebenzi osekudale ukuthi izibhedlela ezinkulu zikahulumende kungasebenzeki. Esibhedlela separirinyathwa bekubetha umoya kulezigulane ezinlutshwana namhlanje. Osaphethe isikhundla zikanobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tawanda Takavada, ulandisa ngokubafuqe ukutshengisela namhlanje.
The junior doctors are now incapacitated to an extent that they can't even come to this solidarity meeting.
Kabasenelisi kona ukuzangena imihlangano yethu le. Abefisa ukuba lathi namhlanje kodwa kulusizi ukuthi sebesela yona imali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla.
Umsekeli womkhokheli wezada uDr. Masimbandoro yena usole inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuba ncitsha iholo.
We are simply reminding the employer, urging the employer that cutting our salaries is not the way.
Lapha ukukhumbuza umqhatshi wethu ukuthi asifanelisi ukubuyela emsebenzini. Ukusithathela imali akusiyo ndlela engalungisisa lolu dudu.
Omunye wabodokotela abatshengisele namhlanje ongathandanga ukubethwa ngegama ukhuthaza uhulumende ukuba adinge ezinye indlela zokulungisisa izikhalazo zabo.
Nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenza phandle la kwamanye amazwi ku-South Africa, eBotswana. Zathola ukuthi abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times imali esiyiholayo, which is unfair because imisebenzi abayenzayo siyenza ekafanayo. Phezu kwakhona ukuthi njengabodokotela kulo okunye sikukwanisayo, sahamba isikolo for about 6-7 years ukuthi silapha abantu, siyenze khonokho ngenhliziyo yethu, ngenhliziyo zethu zonke. And ukuthi ubusenza khonokho ngapha udinga imali ngezinye indlela futhi akwenzi because yakungasakwanisi ukuyenza, yakungasayenelisi ukuyenza umsebenzi wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngoba uyakucabanga ukuthi imuli ayidlanga, kumele ubhatale irenti.
Wengeze ethi abangakho ayisikho kuphazamisa ezempilakahle, kodwa kuyikudinga ukuthi uhulumende alungisise abakhala ngakho.
Nxa sikhuluma nje in terms of ama-figures, we need at least 5 figures kusalary yethu ukuthi sikwanise ukubali sisustain impilo yethu, basically sikwanise ukuthi sibe silokhu esibuya emsebenzini sibona abantu. Ukubona abantu begula besifa akusithazi, that akusithabisi, but lathi ukubuya sizosebenza sisebenzela imali engakwaniyo akuyenzi imisebenzi yethu, isifaka in danger eningi kakhulu. Imikhuhlane esiba exposed kiyo, kumele sithole imali ehambelana nemisebenzi esiyenzayo, le danger esisifaka kiyo xa sinceda abantu abagulayo.
Esinye isigulane esingathandanga ukubethwa ngegama esidluliselwe esibhedlela se-Pararinyathwa ngabeklinika yemavuku sichasisa okusehleleyo.
I don't even have money to go to the private, you know how expensive it is. With this hardship of economy, where will we get money to go to the private and to get treated?
Umgcini sihlalo we-Health Services Board, uDr. Paulinus Sikhosana, uthi uhulumende uhlezi esenza imizamo yokuxoxisana labodokotela laba kanye lezinye izisebenzi zonke kuhlangothi lwezempilakahle ukubona ukuthi lungaxazululwa njani udaba lweholo. Eminye yale mizamo yikubatholisa imbadalo ebizwa ngokuthi yi-cost of living adjustment. Odokotela abakhalala umsebenzi bathi bayaqala kuyizwa lendaba ngoba uhulumende akakatsho lutho ngaphandle kokubasa emithethwandaba, ngoba kuthiwa baqhuba uhlelo olungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje izihlobo amagqwetha labodokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathule zwi ngokwenzakalayo kudokotela Peter Magombeyi, yena owelatshwa kwele South Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabanakanelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Izihlobo ezikhulumela umsakazo weStudio 7 iWestudio 7 kanye lamagqwetha amela udokotela Magombeyi valile ukuveza lapho udokotela lo ayelatshwa khona besithi besavela impilo yakhe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Masimba Ndoro uthi kabavunyelwa ukuvezela uZulu isibhedlela lapho udokotela Magombeyi ayelatshelwa khona. Wothi umbiko abasanda kuthola ngothi usahlolwa ngodokotela abahlolisisa indlela acabanga ngayo njalo lezinyalo zomzimba kulandela ukuthunjwa kwakhe ngenyanga ephelileyo. Udokotela Ndoro uthi bamelele ukuzwa ngokwatholwa emzimbeni kaMagombeyi engakayi kwele South Africa kulandela ukuhlolwa kwakhe ngodokotela abazimele bodwa laba kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uPataya Moyo walile ukukhuluma ngalolu daba. Odokotela bakunhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi udokotela Magombeyi uhlolwa ingqondo njalo lemizwa kulandela imbiko ethi watshiswa ngamagetsi njalo wahlatshwa ngamajekiseni angaziwayo yilabo ababemthumbile. Uhulumende uthi akazi lutho ngokuthunjwa kukaMagombeyi.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzacela uhulumende ukuthi amvumele akweze imithelo yamanzi kanye leminye imisebenzi ayenzela uZulu ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association iBupra bathi kabavumelani lalokho ngoba uZulu evele ethwele nzima. Isikhulumi seBupra umnumzana Khabo uyachasisa.
Abantu bethu bathwele nzima economy ekhona so ukuthi babhadale ukuthi nxa sokuthiwa kukhweze nge-300%. Ultimately kugcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibhajethi abayikhiphayo. Sasivumelene i-42%. Sesidinwe ukuthi ibijana bijana ikhansili ifuna ulanda izakhamizi ma imali zabo ngani sezishota. Dala sikhuma ukuthi baqalise ukuvula, bavuse inkampani enjengengwebu la yenza imali ezinye. Njalo bavale lezinye isikhala bophuma khona ekeni imali zezakhamizi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqabutho Nxumalo uthi uZulu kasoze akwenelise lokhu ngoba evele ethwele nzima.
Okay, mbone ngani uZulu ukhamekile kakhulu. Yebo kuyazwisiseka ukukhwela kwamanzi. Helayo ukansila uthwala nzima mayidinga leyo mithi yokuthi alungisa amanzi abuye egezekile ebantwini. Kodwa mbone ngathi uZulu laye ukhamekile ngoba imali yangkhona akalayo yokubhadala amanzi akakhansila. Lawa marit esikhuluma ngawo uZulu kanayo imali yona leyo. Kodwa hayi bekungathi kuyazwisiseka, kodwa singalungisa le mali kaZulu ayiholayo. Then imbone ngani kuyabe kufeke ukuthi silungise sikhwezeke amanzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zenzo Ndlovu uvumelana lo Nxumalo.
Ya indaba leyi yokukhwelwa kwama-rates njengomhlali kwakoBulawayo siyibona isihlukuluza kakhulu ngoba imiholo yabantu ayisahambelani lesilinganiso salokhu okukhwezwe ama-rates. So impilo izaba nzima ebantwini. Nginanzelela abantu abaningi bazakuba yizibonda, bazahlala emgodweni, abantu bazasuka lapha baya emakhaya. Impilo izaba nzima kakhulu ngoba vele imiholo yabantu imncinyane.
Umnumzana Shon Siziba laye ugcizelela ukuthi imithelo ekhulunywayo kayihambelani leholo labantu.
Okay, mina mbonani imtimele ikhwezwe, kodwa ekukhwezeni awumelanga bekhweze kakhulu. Ungakhayela 300% yabisiningi kakhulu cause vele ungakhayela most of abantu abasebenzayo, laba abasebenza khona amapay yabo I'm sure vele abazame bebakhwezele 300%. Rather maybe bengakhweza between 50 to 100%. I think yabe kungathi kufele.
Iningi lezakhamuzi likhala ngokuthi isilinganiso esifunwa ngumansipala asemukeleki kuZulu ovele ethwele nzima ngeholo elincane alitholayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selihlehlele emuva kusinqumo salo sokumisa abasebenza kunhlelo ze-cash in cash out. Lisithi sebengaqhubeka ngomsebenzi kodwa bengathengisi imali edlula amadola alikhulu i-$100 emuntwini munye ngamunye. Ugatsha lwe-EcoCash lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava Smarttech bese luphikise inyathelo le-RBZ emthethwandaba njalo lwacela imvumo yokuthi abasebenza kulezi nhlelo beqhubeke nxa ibhanga le-RBZ lingakaphikisi isinqumo salo. Embikwena wethu lenamhla ntambama usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangutka Ute ERPZ kanye lamankampani aphatheke kulolu daba asefake imigoqo ezajezisa abenza inkohlakalo yona ebisibhahile kulolu hlelo. Uthi ibhanga le-Reserve Bank lizengezelela imali kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi uma amabhanga entshintsha ama-RTGS ukuthi abe imali uqobo kungaguquli inani lemali engezelelweyo. Ngaphambilini kwalumbiko usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena othi ukumisa ama-cash in cash out bekuvele kulinyathelo elibi.
I-cash in cash out naleyo ibiyinto ekadivele siyiyo kade senza ukuthi umuntu enelise ukuthola okungamasentinyana ukuthi akubambe esandleni kwenze enelise ukwenza ezinye izinto. Ngoba kathesi ngasokunje uzathi uyavukela ebhenki bakutshela ukuthi kasila cash. Awuselanye i-alternative yokuthi usungathola ngaphi imali. Ngoba thina kithi ngasukukhangela i-cash in cash out ayisiyo mbangele yokuthi kungazi kwaba le mali elizweni. Kodwa ilizwe lona ngokwalo kumele libe le mali eyenela abantu njalo imali yakhona abantu benelise ukuyithola emabhange ngokade vele kade kusenzakala. So thina sikuthola kathesi ukuthi into athekelwe kwakubiswe imali elesisindo elizweni. If it means ya join iRand.
Bona abantu yiziphi inhlelo abalazo zokuziphilisa njalo lani njengenhlanganiso ebamelayo libancedisa ngani?
Okukhona ukuthi abantu beZimbabwe njengoba lisazi ukuthi vele ama-industry amaningi avaliwe. So okukhona ukusebenza khona not imisebenzi nale engelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agadeni alo uzokuko kade ejithile kade e-50% usoyidola kathesi ukuthi ahambe edolobheni la ozabe lokhu ethengisa konke akuthengisayo kumbe uthengisa imithi yamahuhu kumbe uthengisani. Yindlela abantu abaziphilisa ngayo ngezinye indlela thile i-informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise. Njengenhlanganiso sithi ukuthi hayi ngabe kuthi uhulumende uyakunanzela khonokho avula ama-industry okwakuqala. Okwesibili ngabe uyakunanzela futhi kube le mali elizweni ngoba konkani kuba le mali elizweni kungenza ukuthi intengo yehle. Ngasikhuluma ngemali kasikhulume ngemali ephoma ukuba yimali nje. Sifuna kube le mali elesisini ngezinye indlela sifuna kube le-confidence kwi-economy. Kungaba le-confidence kwi-economy le currency yakhona engenayo abantu babe le-confidence ngayo. Yikho ke sasigqugquzela ukuthi ngabe kuthi akuyenzakala uhulumende ajoyine i-Rand monetary society leyani ukuthi abantu banjani labo kabahola imali engakanti ingcono lesi sindo ebambekayo njengoba abantu baphuma kulelani ira yama-US dollar kade ukwazi ukuthi isinkwa sesikuma-90 cents la ophile kuhle. So kathesi esikugqugquzela kakhulu yukuthi uhulumende abone ukuthi abantu banjani bale ndlela abangaziphilisa ngayo ngokuvula amasekithari kube sokusithi le mali ngoba kathesi okuhlupha kakhulu yimali ungabambi inkalakati yamagqibhagqibha emali but kayisebenzi because abantu kakula confidence emalini yangikhona ekhona yona le-RTGS ngoba yimali ngamafigazi abo ephephuka emoyeni yiyo esingathi siyethenjiweyo ngoba lenye yokubamba le-cash yard currency into esingathi yard cash kunzima ukuthi uyibambe ngoba la mabhenki kawala mali uyahamba ebhenki bakunike $20 uhambe ebhenki bakunike $60 wena ufuna izinto eziningi ezifuna ama-100 kusiya kubo-1000.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela indlela izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni eziphathisa ngayo izihlobo labangane ekhaya. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhlanje sixoxa lonkosazana Teresa Dangwa ohlala edolobheni elikhulu le-New York khonapha eMelika. Unkosazana Dangwa ulenhlelo asiqhubayo ezokuphathisa ezikolo lamantombazana eZimbabwe phansi kwenhlanganiso yakhe yeDangwa Initiative. Uchasisa okunengi kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Especially conference yabafazi leyama pastors lelawo abangakathi abangakayendi. So siqedise kathesi so ngapha ngapha ukuze batshengisa lami iWhite House. And then sikhonapha lakho ngile container emele ihambe ekhaya in 6 weeks ngabaqalisa ukuyipackinga. So bengaqeda ukupacking ama books azahamba emaphandleni eChief eZimbabwe kuzikolo ezi-45. Kulabantwana abangela ama school supplies, kulezikolo ezingela ama school supplies, so lati sifuna kuzama lati ukuthi sikhona ngapha emazweni lati sincedise ekhaya. So ama books nalawo la ma school supplies kuza hambiswa khona lapha emaphandleni, ngoba emaphandleni kaningi sidinga base town, you know, ukuncedisa base town, but abasemaphandleni seke sibakhohle. So thina lati sizama ukuthi ngeprogram yethu yedangwa initiative singabakhohle. Then sisuka khonapho kulesinye isikole esikhonapha eDMV samaKristu abafaka labo izinto zawonye besithi labo sifuna lati ukuthi silincedise ngeprogram le eliyenzayo ukuncedisa abantwana lama OVC abakuthiwa ngama orphans and vulnerable children. So sifaka izinto zonke lezi silungisela ukuthi umnyaka uqalisa oka-2020 kulabantwana abayi 1000 abangela ukudla okukwanileyo ukuthi babuya esikolo bengadlanga. So bona laba abantwana bayi 1000 siyababhalisa khonapha ngikhonapha namhla bakhona i-team eseZimbabwe iyahamba-hamba emaphandleni ibhalisa bona laba abantwana.
Yizikolo ezingaphi emaphandleni?
Zise-Chief na-Chikomba district.
Liqalise lolu hlelo okwesikhathi esinganani?
Ukuncedisa abantwana sabaqalisa really ngo-2004, especially abantwana ama-AIDS orphans. Kodwa uyakhula and then sa-register thina ukuthi sibe ibandle eliregistiweyo. Uhulumende yeZimbabwe nehulumende ye-America ngo-2008.
Ngizwe ukhuluma njalo ngokuthi lidinga izembatho zamantombazana nxa lapho belandela.
Yeah, abantwana abaningi especially amankazana bayakwanisa ukulova esikolo, not ukuthi ngoba bafuna ukulova but baye bengelalutho lokuthi bazincede nxa belandela. Amankazana bayagcina sebephambaniseka ezifundweni zawo. Basifake ama-sanitary wear konke lamabhrugu amankazana ukwenzela ukuthi laba amankazana, you know, even nxa ula i-sanitary wear but ungelabhrugu iyawaphela. Yes, so sifuna ukuthi sibanike konkeni kukwanile. Kube sokusiba leyinye i-program ekhona lapha e-Alban. Baqalisa ukulungisa izambatho zona lezo ezikwanisa ukuthi uziwatch, uzichaye, ubusuzisebenzisa futhi ngenyanga ezayo. Yes, so basinike zona lezo, basinike I think ukuzikhona ziyi 400. So sizanika omunye umunye lenkazana, simnike sitimele ukuthi singanika amankazana omunye lemi singamnika 2 or 3. At least we are behamba engaqoka enqa kunga sibe kube lesikhwama sangkhona ukuthi nqa esijinja uyaphonga uthathe esijinja esifake lesikhwameni ngafike ngkhaya eziwatchele ebese khaya.
Likhangelele ukuthi lolu hlelo lungalusa yini eZimbabwe ukuthi ze liye bafundisa ukuthi balungise izembatho lezi?
Ye, ngikhonapha ngiyabonga ukuthi ukhulume ngakhonokho, ngoba ngikhonapha ngidinga indawo echivu khona laphana, ngoba yikho saqalisa khona amakhiwona lawo abalungisa into leyi. Sibanike i-pattern ukuthi siqalise ukuthungela, sithunga sisekhaya, ngoba akufuna amalembu amakhulu. Aningi angikhona ayatholakala ekhaya. Ama-machines sengayawanikwa, ngilama-machines abhatha angu-10 engawadonethelwa. So ama-machine ona lawo iwazi qalisa ukuthi abafazi baqalise ukuthunga. Abantu amakhiwa abasinikayo kabafuna ukuthi sithengise izinto zabo, ukuthengisela amankazana. Kumele ziphiwe amankazana zibengathenganga. So abafazi nxa bethunga bayathengisa, but nxa bethunga kumele besithi bengathunga okokuthengisa, beothunga lakho okokunika amankazana abantwana besesikolo, ukwenzela ukuthi abantwana besesikolo singabahluphi ngokudinga imali ukuthi labo bathenge. Kumankazana kuyi-free, kubafazi siyathengisa. Sifuna ukuthi sinike ithuba leli kobomama bafelwayo ukwenzela ukuthi labo babe le-income.
Unkosazana Teresa Tangwa ngumqondisi wenhlanganiso yeTangwa Initiative. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kababoni izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zisuswa ngoba uhulumende eqhubeka ngokwephula amalungelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole izijeziso lezi izolo emazwini awethule edale lephalamende esithi kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele. Wethule inkuthazo efanayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Inhlanganiso yesata kule African Union lazo sezahlela umhlaka 25 wayo nale inyanga ukuthi kube lilanga lapho ezikhankasela khona ukwesulwa kwezijeziso. Kodwa ilunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngaphandle kokuhlonipha amalungelo lombuso okhululekileyo umkhankaso lo ikudlala njengesikhathi.
Indaba yezijeziso ezethethwa ilizwe leZimbabwe ikakhulu bona lawa amalunga ezanuPF ayisizo zijeziso esithi thina ungakhuluma uhlabele umemeze ukuthi ziphume zivuka ziphumile. Kuyizijeziso ezifuna umuntu atshintshe ukwenza, akatshintsha ukwenza lazo ziyakhithika nje ziphele. Kufana lengulube ungaze uyithathe igezise uyifake ilipstick isuka lapha yangena edakeni. Kodwa ma ingulube sitshintshe ukwenza ingasabuyela edakeni ingasathini ungayigezisa ke iyahlambuluka ke ihlaleke ihlanzekile. Yikho ke iZANU-PF lomnangagwa kumele batshintshe indlela abenza ngayo balungise ilungelo loluntu lelokhana luhlupha iZimbabwe abantu lokhu bethunjwa, abantu lokhu bethayo, abantu lokhu benyamalala, abantu lokhu bedutshulwa ngamaposta ukhetho lokho lulokuqilibezela. Nxa khona lokhu kukhona izitheziso zenotho kunzima ukuthi ziphume. Bona abayenze bangakhulumi izitheziso zidinga ukuthi bayenze okuhle batshintshe izenzo zabo baguqule izenzo ikanti kukhanya sebewese okudlula umgaba izenzo zabo lokho zisiba zimbi zisiya phambili.
I-African Union le-SADC lazo sezahlela ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ubona labo abethesa amalunga eZANU-PF lezi zijeziso mhlawumbe beyekethisa yini bezesula?
Inhlanganiso leZANU-PF le-AU zifana labo baba laba baphuma nxa betshwaleni benathi utshwala batshelana amanga ukuthi asifike sitshaya amakhosikazi ngekhaya. Omunye oyisiphukuphuku uzafika abhule unkosikazi, omunye etshaya isikhumba kumbe etshaya amagabha.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Dingumuziphuthi.
Kuyadamisa kakhulu ukuthi abantu bakukhombela umunwe bathi ngoba wenze lokho. Uthi yiloba onokwa bakukhombela umunwe ngakho usutshengisele ukuthi yinto ebalulekileyo bebelokhu besithi uphambanisile bekubophela inhliziyo. Uthi loba ke ungazama ukuthi ukulungise ke lokhu ukwenzela ukuthi udale ubungano aluba lobu bungano budingeka uzwe benganyikinyeki njengalokho okwenzakala ngalamazwe ayethisa iZimbabwe izijeziso zomnotho. Iqiniso esingalitsho babankomo yikuthi izijeziso zomnotho lezi zibuhlungu ebantwini beZimbabwe njalo zihlukuluza abantu kazana bazihlukuluzi bonabo bantu okuthiwa bangabakhokheli njalo bayathola ngendlela okuyabe kukhangelelwe ngayo. Simbonile lapha umongameli welizwe engena esihlalweni esezama ukunabulula isandla sokuqhawula okudinga ubungane lamanye amazwe omhlaba. Indaba iZimbabwe eyizondelwayo ayisikho ukuthi ngayiguqukanga ekwenzeni izinto kodwa kukhona okungabe kudingwa ngala mazwe afaka iZimbabwe phezu kwejeziso zomnotho esingakubizwa sithi ikuguquka kombuso kumbe ngesithiwa bathi i-regime change. So kusobala ukuthi abangakufuniyo ngumbuso weZANU-PF.
Siyazi mnumzana Phuthi ukubana kulamankampani aseMelika aqatshwa nguhulumende weZimbabwe ukuze akhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Kodwa njengoba abafaka lezi zijeziso bekhanya benganyikinyeki, ngeke sithi kudlalisa imali yini okwenzakalayo lapha?
Baba Nkomo, kungcono ukuzama kulokububululele phansi. Yikho ke asingeke sithi kudlalisa imali.
Umnumzana Dingumuziphuthi lilunga leZANU-PF njalo ungumeli webulilima West edalele ePhalamende. Kwezemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje iDynamo sibengutshikilo panqale Yata Stars 1-1. Ezikamakepula iHighlanders inqobe iChicken Inn nge-2-0. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. odokotela abasanda qhiba izifundo asebele nyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa besithi kabasoze babuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna vafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.